Vashtaura nevatorove nhau pamuzinda webato ravo paHarvest House muHarare nhasi vatsvangirai vatisarudzo dzakaitwa munyika nezuro dzekutsvaga hurumende itsva dzinoshoresa.
I am sure most of you are aware of the developments around the election and what is emerging throughout the country. Our conclusion has been that this has been a huge farce. The credibility of this election has been marred by administrative and legal violations which affect the legitimacy of its outcome. The election does not meet SADC guidelines. It is a sham election that does not reflect the will of the people.
Vatsvangirai vati pane zvinhu zvakawanda zvisina kufamba zvakanaka zvinosanganisira kusawana gwaro revavhoti nenguva, kubatsirwa kwevanhu vazhinji kuvhota vachinzi havagone kunyora, pamwe nekututwa kwevanhu vachinovhota vachibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vanovhota munzvimbo dzanga dzichida kuti ZANU-PF ikunde.
That the voters roll was only available in hard copy, which is difficult to verify and analyze 2 days ago. Yesterday. We are very much aware of the various manipulations that have taken place. We are aware of the role of the traditional leaders in this election, unauthorized voter migration, especially voters buzzed into constituencies on the periphery of Harare, Mount Pleasant, Harare, Hatfield North, Harare South, Epworth. The second issue is the failure the abuse of facility use of voter registration slips as a proof of registration, militarization of the electoral process, lack of transparency in the printing of ballot boxes, non-compliance section 51 of the Electoral Act over printing of ballots more than 35%.
Vatsvangirai vati zvinhu zvinogona kuita manyama amire nerongo munyika.
In other words, it is our view that this election is null and void, does not meet SADC AU international standards for a credible, legitimate, free and fair election.
Mashoko atiri kutambira anoti MDCT yakundwa nezanu-PF pasarudzo dzeparamende munzvimbo dzakawanda munyika, kunyange hazvo commission inona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission isati yazivisa zvakabuda musarudzo. Zvichakadai, sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rinoti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka sezvo vatsvangirai vakapinda musarudzo idzi vasina gwaro revavhoti. Sangano iri ratiwo vanhu vakawanda vakarambidzwa kuvhota mumadhorobha. Zvichakadai, vaongorori vesarudzo vesangano reElectoral Commission Forum SADC Observer Mission vati sarudzo dzakafambiswa zvakanaka. ZEC haisati yazivisa kuti ichazivisa rini zvakabuda musarudzo dzanezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.